dambudziko riripo nderekuti zvinezvi ndongo yekuti pane karenzi inenge iri shoma saka arabhizita havana yakawanda yekupa makambani asi chimwewo chinoda kuti chigadziriswe ndechekuti paya pakaiswa mamonetary policy statement yekuseparata maus dollar nemarts pakazoviwa mumutemo futi unoti vanotengeserana macurrencies zvinhu zviri kunzi kwemutemo unokwanisa kuvhariwa kwemakore 10 sazvo zviri kureva izvi ndezvekuti makambani aya ari kuda foreign currency dzaana nzira yekuti akwanise kuwana yatingati kutrade nevaye vanayo foreign currency vanova vanet exporters vanet exporters vo vanodawo kubhadhira zvimwe mitengo yavo yezvavanoshandisa pabasa muno muzimbabwe saka kuti vaexchange foreign currency yavo 1-to-1 vanoona zvisizovadhurira zvekuti vanobva havatozokwanisa kuexport saka chatikutarisa ndechekuti dai pakwanisiko kuipo ngapagadzirwe nzira yekuti private sector nehurumende vaveprivate sector payinitial vakwanise kutrada foreign currency hurumende ichibatsirawo just ngoti yatinoti oversight yayo so that makambani vane foreign currency vanokwanisa kutengeserana nevaya vasina sekupita kuti nyika iri chese iende mberi
saka muri kumbotaurawo here nehurumende nekurudziro yenyu
iya ndo zvatingati ndebasa ratiri kutoita izvezvi kuti tiri mushishi kuti ticommunicate kuti vazivise kuti pane mitemo yavakaisa ikai zvaakutokonzera kuti nevaya vangoda kuti varamba vachigadzira vatoti ndingativhare kunze kuti ndichikore mutemo ndozosungwa saka ndozvinda kuti zvikurumidze zvatogadzirwa sanyaya yacho ii yatingati very urgent.